Hongu dare wa justice chitapi tawanda chitapi wekwa ekot wakapa mutongo wa matawa kumbomisa kutongwa kawaskana watati wawa honorable Joanna Mamombe sisi netai maruwa na sisili ya chimbiri wakati ngaombo mire kumira pamberi pedare kutongwa pamberi pa magistrate Bianca Makwande magistrate judge wapa mutongo wekuti chikumbiro chawa kand application kwa yao iri ku high court ngaitange yatariswa agent chamber application yao yo ari kukumbira kuti magistrate Bianca Makwande wazvite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa application ye chikumbiro chekuti magistrate Makwande vatange vabviswa ichanzwikwa nemusi wa 18 May onowa mangwana china kudare ye high court saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa.
Kozvi zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemutsvichisi pamwe chete namagistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Major Bianca Makwande wanavana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera vari kuchema kanyanyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yezimbabwe kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichema chako pamberi pedare woota upresenda mafacts avo kana kuti zvichemo zvako ndo zvaiitwa namukoma Alec Muchada Hama kudarare high court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekezwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri magistrate Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaiitika panyaya dzaiitika gore rapfuura LDC kana kutanga kwegore sezvamunoziva gore rapfuura Joanna Mamombe anga atomboseparetwa panyaya dzekutsvaiwa kutongwa kwakanzi haachafanifanirwi kutongwa pamwe pane vasikana zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Joanna paakati ndiri kurwara pfungwa hadzikusinosa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa magistrate iwa vanga vatoti hazvina basa izvi ngatiendere mberi nekukutonga asi sezvamunoziva mesodare high court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswa mberi pedare uyezve kana kuti uyezve atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambiswa ndozvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.